Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota.
Chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuita review yokubvunzawo varairidzi nevaku vanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuva
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti kuvandudzwa kwezvidzidzo muzvikoro kunofanirwa kuita nenyanzvi mune zvedzidzo kwete vezvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 Chikunguru gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vanoti kuchema-chema kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunogona kugadziriswa kana vanhu vakavhota nesimba, vachiti kurudziro yakapiwa zvizvarwa zveZimbabwe nemutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema inofanirwa kutevedzerwa zvakasimba. Vashumba vanoti paramende inofanirwa kubvisa mutemo unorambidza vanhu kunyoresa kuvhota kana vagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura gumi nemisere. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJulius Mutenda asi tabata vashumba.
SeZimbabwe Exiles Forum chatingataura chikuru ndichocho chokuti tinowirirana mashoko kuti vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero, nokuti nyangwe ukabuda munyika mako hazvirevi kuti mwoyo wako hausisimo, rukuvhute gunongoramba gurimo. Chinongogwadza ndichocho chokuti unoona vekuMalawi, vekuMozambiki vachikwanisa kuisa mavhoti avo nguva yesarudzo panenge pachiitwa sarudzo munyika dzavo. Saka zvireve kuti nyangwe ndikaenda kuUnited Kingdom kana kuUnited States, mwoyo wangu hausisiri muZimbabwe. Enda zvirevezve kuti kana ndakabuda muZimbabwe, mwoyo wangu unenge uchiti ndiri kupikisana nevaripo kana kuti ndiri kuwirirana nevari kuopposition. Zvese izvozvo dzinongova nhau dzevanhu vasinganya tsodzamisafungwa.
Chikuru chamunoda kuti vanhu vanzwisise ndechipi, Advocate Shumba?
Chikuru ndochokungoti ngatiregei kuti kana tava kutsvaka vakabuda munyika tongoti chibatsirai kune harabwa iya kana mbuya vaya vari kwakiziya toti. Ngatichibatsirai paikonomi, hatironti madiaspora remittances. Ngatizivei kuti munhu kana ari kuzhe unogona kuindawo achinodzidza, kana ari kuzhe unogona kuinda achinotsvakawo kushava. Asi hazvirevi kuti mwoyo wake unenge wakarerekera kubato rakati. Saka tinogwadziwa zvikuru neparamendi yedu nokuti haisi kuchinja electoral act.
Advocate Shumba, chamunoda kuti chichinjwe paelectoral act
Electoral Act yokuti iri kutaurawo kwazvino kuti kana usina kugara mwaka 18 dzakatevedzana haufariri kuregistwa pakuvhota. Chechitatu ndicho chocho kuti takagwadziwa zvikuru neconstitutional court yedu kana kuti dare redu riri pamusoroso parakaramba kuti diaspora ivote rikati parliament ndoyoga inogona kuchinja mutemo uyo. Saka hazvibatsiri kuti vanhu vashave vachikwasha vari kuzhe kwenyika, asi vachirambidziwa zvekuti vaitewo sarudzo yokungoti inini hangu ndinowirirana nebato rakati. Ende kuva kuzhe kwenyika hakurevi kuti uri kupikisana nezviripo kana kuti uri kuwirirana nezvisati zvavapo.
Munofunga kuti vamalema pane zvavari kuitira here? Pane divi ravari kutsigira here sokuona kwenyu?
Ivo vamalema kana vachidotaura kuti vanhu veZimbabwe indai munovhota, handifungidziri kuti vari kuti munovhotera ningi, izvozvo hazvina kumbowikwa. Saka zvazvinenge zvichingoreva ndozvokuti vanodadavo nedemokrasi yavo yemusouth Africa yekuti nyango vari kunana United Kingdom vanokwanisa kuvhota panenge pachivhotewawo muSouth Africa. Saka chavari kungoreva ndechokuti demokrasi kukura kwayo nekudadisa kwayo kureva kuti hauna waunohla, unongoti vanhu vangu vari kwakati vanokwanisawo kuita sarudzo, vachindi yatingati endorsement muchirungu, vachinditi tinokuda kana kuti hatikudi. Hapana unoi kana ari kuzhe kwenyika hadi ningi. Zvimwe zvese izvo zvinohotevera, ende nyika yedu inokuvadziwa nokungoramba takatarira kuti uyo uri koko, uyo uri koko. Zvatinongoona
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro rakamanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanongorora zvesarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave zvinozosvibisa zita renyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeTripC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrockdale Fugari Open Space kubindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi-chimbi. Magistrate Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neTripC ichiti inzwikwe nechimbi-chimbi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTripC kuMagistrate Chitapi vakapa mutongo wekuti amai Musika vaifanira kunzwa nyaya iyi nhasi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTripC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reTripC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reTripC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANUPF.
ZANU iri kutamuchichu, ZANU iri kuhlava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu. Kubva kuchikombedzi vakaramba kuchiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita mutodi wakaridzekuti vanhu vakataresisti vanhu veZANU. So zviri kuitika zvinongori mucherechedzo wekuti ZANUPF iri kuhlava chamisa, asi regai tauri ndichiti inini nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vasaadhiresa marali, ZANU ikamisa tripuchitaisata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo, marali iwo anotidhirisawo sandi wanovhota. Vana veZimbabwe musi wa23 wasvika vanongonovhotera vachamisa.
Asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANUPF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANUPF haiudze mapurisa zvekuita.
Ndozvauti bato renenge zvichida kuita musangano kuti vona kuti ngare apai mapurisa So mapurisa ndo anotarisa vacho mamiriro akaita zvinhu zvacho nzvimbo yacho kana mamiriro akaita kunze vopa kumarizin dzavo ekuti musangano unofanira kutoenderere mberi kana kuti kwete. Asi handinawo information yenderano nekupinda kuti chii chakanyatsoitika.
Ko zvekuti bato renyu rinoshanda nemapurisa nematare kuvhiringidza vanopikisa izvi?
Ndifunga mizira yangu ndeyekuti vetherapy inongoribobasa seinstitution yakazvimisira. Ndina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoudza mapurisa zvipita vanofanira kunge vachiita basa ravo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti TCCC yairamba ichichinja chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipi nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.
Nyaya yatapiwa na Blessing Zulu West Studio 7 ari muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuvandudzwa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vanoti pane zvizhinji zvinoda kuvandudzwa pavarairidzi, pavadzidzi uye muzvikoro, asi vachiti hurumende haisi kuda kushanda nenyanzvi mune zvedzidzo mukupindudza zvinhu, asi ichida kuti vezvematongerwo enyika vari muhurumende vagadzirise zvinhu izvi. Dr. Zhou vanoti ukama hwehurumende nevarairidzi uye nevadzidzi zvinhu zvinokosha kana nyika ichida kuvandudza zvedzidzo. Vachiti vakanzwa mashoko ekupindudza zvedzidzo akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaona kuti hurumende pachayo haingakwanisi kupindudza zvinhu iri yega.
Mashoko atevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga kuti government iri kuda kuvandudza curriculum yemuZimbabwe ichifocusa on science and technology neupdated curriculum ana matea. Chandinoda kutaura nechekuti ndo zvakataurwa nehurumende kubva 2015 asi kusvika pari nhasi hapana chatichavandudzwa. Tinoda kutaura iko kuti maprimary schools emuZimbabwe 75% yamaprimary school haana zvave electricity power kana kuti solar system, 65% yamasecondary school haana zvezvekare. Saka kuvandudza education neupdated curriculum kunonetsa kana tisina zvatingati ndozvi primary concern yokuti education inge ichivandudzwa muzvikoro. Hapatorina majority yezvikoro haitorina zvakadai.
Ndezvipi zvamunoona sezvinonyanya kukosha muzvikoro panguva ino?
Pane zvinhu zviviri zviri important muzvikoro. Chokutanga varairidzi vanova ivo ndo vanopakurira vana ruzivo gwavanago. Chechipiri ndo vana vacho. Varairidzi patirikutaura kudai mari yavo inoshungurudza, vari kunhonga svosve nomuromo. So hapana chingavandudzika kana varairidzi vasingapihwi mari yakakwana muZimbabwe. Vana vacho vari kutadza kubhadhara maschool fees ayo akatokwira kakapetwa ka 5 times muZimbabwe. Saka zvekuvandudza education kana tisingakwanisi kuti vana vakawanda vaende kuzvikoro vange vane mari dzokubhadhara maschool fees, tisingakwanisi kuti varairidzi vanodzidzisa muzvikoro vange vachinzwa chidokwa dokwa chokudzidzisa kuti zvinhu zviite muchechetero mvura yeguvi, tinenge tichivaraidza nguva kuti yanzounyeriwa.
Ko Dr. Joe, inga hurumende iri kuvimbisa wani kuti ichagadzirisa zvose izvi nezvinonetsa vashandi.
Dambudziko guru rinonetsa nderokuti zvakawanda zvinoita sekuti zvakanaka zvinotaurwa kana taakuenda kumaelection. Tikataura tarisa zvinotaurwa navachiwenga ndezvekuti taakuenda muna maelection mwedzi unouya, saka vanenge vachida kutaura zvakanaka nokuti vanoda kuti hurumende yavo ionekwe sekuti inoita zvakanaka. Asi chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education, zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuitwa review yokubvunzawo varayiridzi nevanotungamira maorganization avarayiridzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education. Asi zvese izvi kwaiva kupedza nguva kuteya nzouneriwa nokuti hapana chakatorwa. Varayiridzi vakataura kuti makala anoitwa muzvikoro azvimbira vana vechikoro, azvimbira varayiridzi, ari kuomerawo vabereki. Zvikoro zvekare hazvina mari zvokuti vana vange vachiita makala. Vakati makala aya ngaanga achinoreduswa kuita kune rimwe chete pasubject. Asi zvese izvi tinoona sekuti zvakangokandiwa mudondo, hapana anozviteereri. Tikataura zvekare kuti makala ngaave ari relevant anotarisa kuvandudzwa kwemaskills. Maskills haaliki. Dambudziko ratinaro ndokuti mazamanishi anolika gore negore, zvopa kuti mazamanishi asaye simba. Asi tikatrena vanava chidokwadokwa unyanzvi hutese, hapana mwana anokwanisa kuti alike maskills ya, because maskills aya anogara mumwana uyu achimashandisa mukurama kwake, anonzi malife saving skills. Saka hongu vakuru venyika vangataura zvavo kuti panoda kuvandudzwa curriculum review kuti ive competitive globally. Asi chatiri kutarisa kubva 2015 kusvika pari zvino hapana zviripo.
Avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuti hurumende iri kushanda kuti ivandudze zvedzidzo munyika. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa reCCC rinoti ratanga kutsvaga rutsigiro vichipinda mumawadhi rimwe nerimwe kuti vataure nevavhoti. Izvi zvinoteverawo kurambidzwa nehurumende kuti bato iri riite misangano nevatsigiri varo. MuNewsday makare, mumwe murume Benjamin Mupombwe wekuEpworth ane makore makumi matatu akamiswa mberi kwedare reHarare Magistrate Court achipomerwa mhosva yekutema nematombo motikari dzinofamba nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumugwagwa weJulius Nyerere Way muHarare. Mupombwe akanzi avharirwe kusvika chichemo chake chokupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso chanzwikwa nedare. Masangano akazvimirira nemapato anopikisa ari kupomera bato reZANU-PF mhosva yokushandisa zvinhu zvenyika ichitakura vatsigiri vayo kuvaendesa kumisangano yavo kwese kwese munyika. Zvinonzi bato iri rakatora zvichisimba mabhazi mazana manomwe 700 nemarori mazana mashanu negumi kana 510 kuendesa vanhu kumusangano weZANU-PF kumagunje uko vamunangagwa vakataura nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 Magadi ndinoti kuvagari veHarare West kuna vamakamu navabiti, vagari veHarare zivaiwa munoda nekuti pane umwe munhu wakaisiwa pachigaro apo nefazi fazi. Hama vadikani, ini ndiri kurwadziwa. Chiri kunyanya kundirwadza pachibato chifazi ichi. Chifazi chavakafoma ichi. Inini ndiri mwana wachimhedu ini. Kutaura kwandiri kuita. Amai vangu ever since Zimbabwe yakanzi yava nekuzvitonga kuzere. Havana kana even single cent ravakadya. Up to now havana kana mari yavati vawana. Kubato rezanu PF rinoti isusu takarwira nyika. Saka zvose zvavari kuita izvi ngavaite zvavo. Asi ndinoona sokuti ballot box ndori chapedza zvese. Munhu ngaadzive kuti apinda muballot box unoita zvipi. Nokuti kutaura tingataura zvedu, but ballot box ndori changozotaura, ballot ndori changozotaura zvese kuvanhu. Up to now, saka please sanopiefisa da kutamba nevanhu.
Hama dzangu tinonzo kurwadziwa nomunhu achadai achasakuti zano PF. Kutaura chokwadi wakangofanana nemhuka inotewa negomba peso huswa pamusoro yowira ikawira omumo yanyama. Munondiudza here kuti zviri kuitika nezanizvi? Vanhu vese havazvioni zvokurambidzwa kunoitwa misangano yeTCC nevamwe vakadai. Zvinoreva here kuti hatiti nemberi uku kwatiri kuinda tichazopuwa rubatsiro nezano PF? Varume ngatichangamuke. Kana vane hama dzavo dzichakasarira pakufunga zvino urwere hwokufunga, edzai kuvabatsira. Zano yauraya mapato ese ezvematongerwo enyika. Sokuchallenja kwayakaita kuti hatizovi takabva pachigaro zveshuwa iri kuda kurambirapo, asi ichabva chete gore rino.
Studio 7 makadiko, isu tiri nani, kuri sei ikoko kusei kumativi ose enyika? Isu tirikungoti Chamisa ngaapinde zvake atonge nyika. Munangagwa kona kutonga nyika. Iye unotadza kutipa maUS, achitipa maRTGS, achikwanisa kutenga ndege. Ndege ndo dzaanogona kutenga namaUS nokutravhela nendege vachitenga zvikopokopo zvokuti vakondesi kuti varuze futi. Ende vacharuza zvakadaro, hapana chero vaida kuriga iko zvino zvakadhakwa. Munhu wese ngaavhote, ngaaende avhotere mukomana. Ndonzi Murisi, ndiri pamasvingwa.
Dzanyari rangu yareba, ZANU-PF ndemi mapurisa. Chamisa ari kurira kuti mimi muone kuona kuhora kwakanaka, muremedzeke nemabasa enyamunoita, kwete kuita basa rekuti akuvharidzira musangano. Chamisa anobatsira iwe nini? Saka haisi nyaya yekuti munomuwenga kuti atsere nechemusangano. ZANU-PF mapererwa.
Mamuka sei pano pastudio 7. Tinoda kuti mundibvunzirewo ZANU-PF, vakuru veZANU-PF, kuti vakataura iyo kuti tinoda kupana mujibhana nachemhido mari wakavhurisa maakaunti vachipedza mari kufomba mumwe aibva kumasvingo achienda kwamutoko, mumwe achibva kwamurehwa akaenda kumasvingo, kubva kwamurehwa akaenda kuchipingo achipedza mari. Vakati tinoda kuvapa mari dzokuvatenda kuti vakahwa muhondo, asina nhasi hapana chabuda. Makore mangani muchinyengedzwa?
Makadini vatanonoka Rwande kuAmerica uko Studio 7. Ndini Mazibaba Patrick, ndiri kuno kuSouth Africa kuMpumalanga ndichiraramira ndiri kuRhino Ridge. Ndiri kurarama ndigere mukati menyika inoyi nekuuya sekuzotsvagawo chiraramo nekuoma kwakaita upenyu munyika yedu yeZimbabwe zvichikonzerwa nebato reZANU-PF risingade kubva iri, zvichikonzerwa nemadhara vana Munangagwa nana Chiwengwa nana Mukembo Mahati. Vese tinokumbira kuti dai vagona kubvisiwa kana bato reZANU-PF raparara zvito hurumende itswa sekuZambia uko. Tirikuchema vana veZimbabwe nembimbindoka uri munyika yeZimbabwe. Madiamond ari kubuda achienda kuDubai uko, zvakare vana Energy Mtodi vachiburitsa futi vachishungurudza vari kuita marali apo vaMunangagwa pavanofamba vachiita misangano yavo. Hapana nowapiringisha, toti mapurisa itai basa sebasa, kwete kutsvanyira rimwe bato. Ndatenda zvangu.
Hai, Studio 7 makadi henyu. Ini ndinogara maone usope ndiri kuno kuwange. Vanhu vane usope taita challenge muno muZimbabwe yekuti hatisi kuonekwa savanhu, kutarisirwa pasi mabasa wateva tichingotarisirwa pasi. So far ini ndichitaura hangu ndakazvimirira. Ndakambozama kuenda kumbotsvaka mabasa kuno kwange kunoitwa nezvemining, ikasvika vanenge vachiti hai basa buat basa kengeripo angoshitu wana na albinism akwanze kushanda so atu kuziwa uti rumende liwe Zimbabwe kutuono siru tingadzira uchi so wana ni albinism tinurambiza ushanda mabasa so atu kuziwa uti rumende liwe Zimbabwe kutuono siru tingadzira uchi bababa.
Maswera sei, vashamarari vatereri, ndokupadzai mese. Ah, mashoko andinawo ndevanhu vari ku vanhu vese vanonzi vari kuchiredzi, ndokumusha kwangu zvo. Mashoko ose andinawo ndevanhu vekuchiredzi. Kuchiredzi, patakaisa, pakapinda president vamunangagwa pachigaro 2018, vakatiti vision 2030. Right, pa 2030 ndopanenge panaka zvino. Zvino tobva tozoverenga makore kubva pa 2018 kusvika pana 2023. Zvazvinoreva zvitinga tichingoti isu yava pahafu, pasara hafu yemakore. Pane chii chatakaona chatakaitirwa kuchiredzi kusiya kukupuwa mbeu nokuporomiswa nokuudzwa nezvehondo nokuudzwa nezveminda. Minda oredi takatotopiwa kare, hatichina tichada kuudzwa nezvayo minda iyi. Hondo takatohwina kare, hatichada kuudzwa nezvayo. Tiri kuda kutarisa kuti chii chiri kuitika munyika yedu, munzvimbo dzedu matiri. Tiri zviseko here kana kuti takapata here kana kuti tiri mbudzi dzevanhu kana mhuka kana kuti. Saka vanhu vemuchiredzi 2030 iri kuuya iyi, chiredzi yose. Musafungidzira kuti pane zvinhu zvichazochinja nokuti kezvinoitawa pahafu. Pasina kana biriji, just biriji haro rakagadzirwa kuchiredzi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoyambira kuti kurwisana muSudan kwava padyo nekuve hondo huru yekurwisana pakati pevanhu veSudan kana kuti civil war. Izvo United Nations inoti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika dzose dziri munharaunda iyi. Vanhu vanoita zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vanonzi vafa muSudan kubva zvatanga kurwisana uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen nezuro svondo vakapeta kushanya kwavo kuChina. Rwendo rwaamai Yellen rwanga rwakanangana nekudzikisa kusawirirana pakati peChina neAmerica. Zvimwe zvezvakakurukurwa zvinosanganisa nyaya dzezveupfumi, mabharuni eChina akaonekwa muchadenga menyika yeAmerica nedzimwe nyika. Imwe nyaya yakagurukurwa ndeyengarava yehondo yekuChina yakaonekwa mugungwa padyo neTaiwan. Amai Yellen vanonzi vakaitawo hurukuro pamusoro pezvekutengeserana mamiriro ekunze uye zveusori. Mushure mehurukuro idzi, amai Yellen vakati pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa pakati penyika mbiri idzi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kuvandudzwa kwezvedzidzo muchikoro kunofanirwa kuitwa nenyanzvi mune zvedzidzo kwete zvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande. Ndichikusiyai muri mumamboko maChris Gande nenhau dzeEastern Cape.